Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kunyana 29, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAmnesty International nezuro rakaburitsa gwaro rinoshoropodza kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Pane mapatients anokwana 12 atakaoparata tichiita open heart surgery. Pane vasi 12 vatakaoparata, umwe chete ndiye asina kubuda zvakanaka.
Vana chiremba vari kuvhiya mwoyo yevarwere pachipatara cheparirenyatwa vanoti vasangana nedambudziko guru rekushaya mari sezvo vasina kuwana mari yakakwana kubva kuhurumende.
Tinounganidza mari totenga maprovisions avo, mafruits avanoda vana, tichitsvagawo zvimanids ana mai wacho.
Sangano reLions International roparura zvirongwa zvekuunganidza mari yekubatsira mudenda regomarara, apo pasi rose riri kugadzirira kupinda mumwedzi wekucherechedza gomarara rezamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAmnesty International nezuro rakaburitsa gwaro rinoshoropodza kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe, richiti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakundikana kuita zvayakavimbisa zvekuchinja zvinhu pamwe nekutadza kupedza utongo hwavanoti hweudzvanyiriri neutsinye hwaiitwa nehurumende yavaRobert Mugabe. Sangano iri rakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itevedzere bumbiro remutemo yenyika ra2013 pamwe nezvisungo zvekodzero dzevanhu pasi rose, uye kuonawo kuti vanhu nemaitiro uye kodzero dzevanhu dzavanokoshesa zvaremekedzwa, kuchengetedzwa nekusimudzirwa. Sangano iri rakurudzirawo vatungamiri venyika dzemusadak neAfrican Union kuti vaite basa ravo mukuona kuti kodzero dzevanhu vose muZimbabwe dzinoremekedzwa, pamwe nekuti bazi reAfrican Union on Human and People's Rights kuti vaferefete nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Vana chiremba vari kuvhiya mwoyo yevarwere pachipatara cheparirenyatwa vanoti vasangana nedambudziko guru rekushaya mari sezvo vasiri kuwana mari yakakwana kubva kuhurumende pachitariswa basa riri kuda kuitwa. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vari kutungamirira chikwata chana chiremba vari kuvhiya varwere vemoyo kana kuti heart surgery, Dr. Simukai Pesi Machawira vepachipatara cheparirenyatwa vanoti kubva muna chikumi wegore rino vakwanisa kubatsira varwere gumi nevaviri, uye pavarwere ava mumwe chete wavano vamudzimai ndiye chete akashaya.
Vane mapatients anokwana 12 atakaoparata tichiita open heart surgery. Tine hurombo kungokuzivisai kuti pane vasi 12 vatakaoparata, umwe chete ndiye asina kubuda zvakanaka. Saka kana munhu ashaya zvatisina tsanangudzo yakanaka, akaitwa yatinoti postmortem, tichiongorora tichitsvaga kuti chii chakanga chamukanganisa. Apa takazoona kuti ura hwake ndohwanga huine infection kana kuti utachiwana hwanga huripo.
Zimbabwe nekuda kwokushaya mari yaimbenge yamira kuvhiya varwere vemoyo muna 2018 isati yatanga zvegore rino. Dr. Machawira vanoti kuvhiya moyo kwavari kuita pachena uku kunoda mari iri pakati pezviuru zvina nezviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica zvichienderana nedambudziko riripo. Vati zvinganake kana ruzhinji rweZimbabwe rukatsigira chirongwa ichi nemari kuti chirambe chichienderera mberi, sezvo chiri kubatsira zvakanyanya vanorwara nechirwere chemoyo munyika.
Tiri kukurudzirawo kuti avo vane makambani makuru vatsigire hurumende neprogramu yavatanga inoda rubatsiro rukuru kuti nyatso budirira ipararire nenyika yose.
Pane vakarapwa vakareji chimufombo kwamutoko vane makore 10 nemanomwe ndivo mudiki pane vamwe vese, uye vanoti chirwere chemoyo chakapa kuti vasire chikoro panzira mufomu yechitatu.
Takaita kunafundana vanoita operation badi papasi vanzi hapana kunoona chini yashevita iyi operation funa kuenda ku India kana ku Italy ubazo ubazo to lucky chini yashevita hoyo muno panda patakawo hoko ndokanda operate.
Gogo Stella Zuze, avo vane makore 60 ekuberekwa vakavhiwa mwedzi uno, ndivo vane makore akawanda pane vakarapwa vose pasi pechirongwa ichi. Vanoti zera ravo rakambengera pakuti vana chiremba vazengurire kuvabatsira, uye pane imwe nguva vakatombenge vanzi vaende kuIndia.
Kuenda kuIndia kana passport yacho chocho yandi kana nemari yacho ndandisina. Saka ndakatofara zvekutoti ndasikambofungira kuti chii. Nepandakaitwa operation kabvuswamba ine vanhu vakatowandisa kumberi kwangu, but izvi haatongondimwari bhosi operation ndasikamboitya ndaitoida through kurwadziwa kwandaiyi bhosi zvaiti zvikandivhara ndaitadza kufema ndaidikitsira ndainzwa dzungu ndandisasaoni.
Amai tarisai chimuti, vanova amai vakareji vakurudzira hurumende kuti iendese chirongwa chekuvhiya mwoyo kumatunhu ose.
Nguva yandandakaomewa nezvinhu Mwari wakapindira kuti mushini ubva wamuno muzimbabwe mwana akabva aoparetwa. Ndinoda kutenda nehurumende yedu yakatirerutsira patatakaomewa, bhikozi taingonzwa zvinhu izvi kuti zviri kuitwa kuna Naitari, zviri kuitwa kuna naIndia, nokutoona kuti kuIndia kwacho handikwanisiwo kusvika vautongoti vaneno zvazvine zvaita kunaa. Asi zvakadaro tiri mukuomewa Mwari wakapindira mishini ikabva yauya. Zvinhu zviri kungoitika muno kuparire nyatwa bhikozi mumwe munhu anotobva kurefu mari yekuti awanika se kufoni awandakaita ini wakatondifonera ndiri kwamutoko achiti mangwana uyai nemwana, but ndakatovapa shoko rokuti handina mari handizomarare ndiri kumusha imbondipai mukana kana 2 days unditsvage chemari. Saka shuviro yedu ndeyekuti dai zvakwanisika kuti zviendono mumahospital mamwe ari mudhuze mwekuti vanhu vanokwanisa kufambawo nzendo dzakati pfupikei nokuti kunokwaita kurefu kuparire nyatwa.
85 chimuti. Chipatara cheparire nyatwa ndicho chega munyika chiri kuvhiya mwoyo pari zvino nekuda kwekushaya zvikwanisiro kwenyika. Dr. Machawira vanotiwo vana vanodarika zviuru zvina pagore vanoita dambudziko rezvirwere zvemwoyo munyika, vachiti vamwe vanozongopedzisira vashaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wekutariswa kwegomarara rezamu, Zimbabwe inobatana muchirongwa chekuchenjedza vanhu nezvechirwere ichi nedzimwe nyika. Chiitiko ichi chinoitwa gore negore chinocherechedzwa kubva pakutanga kusvika pakupera kwemwedzi waGumiguru. Chinangwa chikuru ndechekusimudzira chenjedzo pamusoro pegomarara rezamu kukumidza kuonekwa nekurapwa. Masangano nemakambani ari kupinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvekutsigira nekusimudzira nhaurirano iyi, uye zvingade kuitwa kubatsiridza. Chimwe chakadai ndeche Lions International, icho chinobatsira vanoshaya pasi rese. KuZimbabwe, Zone 1C iri kuita gungano rekutsvaga mari panzvimbo yeChesnandi kuBelgravia muHarare kuti vape rubatsiro rwakanangana nevana vadiki kunyanya mukurapa gomarara. Chirongwa ichi chiri kuitwa kubva na2 masikati kusvika na6 manheru mangwana. Sachigaro weLions International Zone 1C vaDavis Nongera vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinoitwa nguva nenguva kuedza kubatsira vanotambura kurwisana nedenda regomarara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sema Lions, tinoti every time tikangwana opportunity takango nosiyana siyana nouwandu hwedu tinounganidza mari totenga maprovisions avo mafruits avanoda vana tichitsvagawo zvimaneeds ana mai wacho toenda tonodonata either paparenyo tepapo kana kuti kune mamwe maareas kwatinenge taona kuti vakune need iriko. Saka this particular time tangoti susu mwedzi wacho na uri uri wekurangarira regai tiitewo something ne community tidaidze vaimbi navashamari vakawanda kuti vatibatsire muurongwa uhwu.
Sachigaro wesangano reLions International Zone 1C vaDavis Nongera mumashoko avatumira Studio 7. Studio 7 yabatawo mumwe achange achiimba nekufadza vanhu pagungano iri, uye iri nhengo yeLions International vachidzidzisa kuimba ivo vachiimbawo zvakare musambo weAfro Jazz. Rute Mbangwa, kuti tinzwewo donzo rechirongwa ichi.
Tinobata-bata zvakawanda zvakaita sana diabetes, chirwere cheshuga, zvine chekuita nevechidiki, mayouth edu. Tine zvatinobatazve panyaya dzemaziso. Tinobatsirazve tichinyanya kukurudzira tsika yokuverenga yatinoti Reading Action Program.
Saka chirongwa chamakatarisana nacho panguva ino ndechei mungatsanangure zvishoma here?
Pari zvino tiri mumwedzi uno waGunyana, tanga takanyanyotarisana nenhau yechirwere chegomarara muvana. Saka seboka revanobatsira kudai, takabatanazve nevaimbi. Munoona ndiri muimbi uyezve ndiri kuenda kumativi ese. Tiri kubatana tiri pamwe kuti tikwanise kufadza vanhu yatinoti entertainment, asi zvekare tichishandisa mukana wegungano iroro ratichawana kuti tishambadzire ruzivo rwuri maererano negomarara muvana, iyo yatinoti pediatric cancer.
Zvamuri kuedza kuzadzisa kana kuvaka nechiitiko chamuri kuita ichi ndezvipi?
Pachiitiko ichi takatarisira kuti tive tinounganidza mari dzichange dzichibatsira kugadzirisa imba yokubikira iri kupediatric cancer papa renyatwa, the pediatric cancer ward. Ndo yatiri kunyanya kutarisa kuti tigadzirise muve munokwanisa kubikika chikafu chine utano chinobatsira vana vedu vanenge vachinetsekana negomarara. Saka tinavo vaimbi vazhinji kusanganisira ieni Rute Mbangwa, vanatanga wekwasando, nevamwe vechidiki vachiri kuya, vana Mwenje, vana Derek Mpofu, vese vachange variko tichibatsiridzana kuti tikwanise kubata zvinobatika.
Avo vange vari muimbi ane mukurumbira uye iri nhengo yeLions International Rute Mbangwa ange ari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepanhau nhasi. Totanga nekutarisa zviri mubepanhau reHerald mune nyaya inoti chirwere chekorera chichangobva kuitika muHarare kwaMarange neBuhera chinoburitsa pachena kuti chirwere ichi chinogona kungonyuka zvisingatarisirwi pese pese. Asiwo kuti vezveutano vanogona kuchirwisa zvikuru kana vaine mushandira pamwe wakanaka nenharaunda dzavanenge vachigara uye dzachinenge chawanikwa. Mubepa naure Chronicle mune nyayawo inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu veZimbabwe havafanirwi kuvhiringwa nevanhu vari kuomesa musoro munguva ino vachiti sarudzo dzidzokororwe, semutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa. Vanoti vaChamisa vanofanirwa kubvuma kukundwa uye kuti vasiye kunyengedza vatsigiri vavo panyaya yekuti vangangove nematare matsva sezvo zvisingabvumidzwe nebumbiro remutemo. Totarisawo bepanhau repadande mutande rezimlife.com mune nyayawo inoti nepfenyuro yeZBC yakamisa basa mukuru wenhepfenyuro yeredhiyo vaRobson Mandu mushure mekunge vada kuita zvepabonde nemumwe mushandi wepanhepfenyuro iyi wechidzimai anonzi Farai Juliet Magada, kuitira kuti vamubvumire chikumbiro chake chaakanga asvitsa kwavari chekutamiswa kubva kuBulawayo kuti azoshandira kuHarare. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Apa nongori kubatwa nokumeso kana takatarisa kuti izvo president Mnangagwa haana kugadzwa, wakazvigadza. Imi makagadzwa zvenaye kuti muve maMP, kuti muve maSenate, kuti muve maMP. Tikatoona vanafadzai maere vachitamba vachifara papati, asi apa mubata vanhu fungwa moti kwanzi sarudzo dzafamba zvakanaka, dai vanhu vapinda mugwagwa varatidzire kuti vanhu vagorohwa, vanhu vagokuvara kugoita mhirizhonga. But asi imwe muri pasafe side, hakuna anombogara ateerera zvakadero.
Vamavhaza, ndinipoda kutaura pamusoro penyu amavhaza. Ini munoti vamunangagwa vari kutonga zvakanaka. Ini munoti vamunangagwa vari kukurudzira nyika yeZimbabwe kubatana, ende vanhu vachigara zvakanaka, havana nzara, mabasa ariko chichi. Imi muri kutsvagei kuBritain wamavhaza musinganogara kumusha? Sezvo muri nhengo yeZanupf, muri ritirwa kane Zanupf, ibvai kuBritain uyai kumusha kwenyu. Ko kungotaurawo chokwadi kuti hazvoshuwawo nhiririni hadzina kuitwa zvakanaka sarudzo. Hei, vanhu vezano hamuna chokwadi. Hakuna mumwe chete anoti hazvoshuwa ini ndenda pane pangu pandisina kuonawo zvisina kunyatsodii. Vana vachingoti aiwa akahwina zvakanaka. Alright, maita zvenyu. Vajonga kandomire, maita zvenyu. Nato atanonoka wande, tinotenda.
Studio 7, murise, murise. Zviro zvemuti zvedziro zvemashoko ayo. Zano yatitambudza veduwe. Zvipatara kumamusha zvina mushonga. Kabatwa nemarariya. Nofanga kutomeka shuwa kuti watsvaga vanhu vechibhoyi kuti vakurape. Ingadzenyika wei.
PaStudio 7 makadii? Zvamunoona tiri kuMozambique uku, taidawo hutongo hwegutsa ruzhinji sehutongo huri kudiwa nhasi nevana veZimbabwe. Ndo zvatanga techidawo. Taidawo kuti munyika medu muwane mabasa, munyika medu muwanewo mishonga, munyika medu muwanikewo vanhu, muwanewo mabasa, marodhi avhurwe. Izvozvo zvese ndosake makaona rinamo yakagona kupinda musango kuti irwisane nefererimu. But Robert Mugabe waiita the all means kutumira vanhu kuzama kuti Musambiki isasununguka, achitumira masoja, makomeredi, achipisha misai dzevanhu, vachitema mombe dzevanhu, vachiuraya vanhu makomeredi. Nhasi uno hama dzedu dzakaurayiwa kuMozambique nekuda kwaRobert Mugabe havana kana kubhadharwa. Zvinhu zvedu zvakaparadzwa nekuda kwemasoja aitumira Mugabe, havana kana kubhadharwa. But vanhu vachingena vachibva muZimbabwe vachibva Mozambique vachienda kunotenga Saudi kuZimbabwe, vanhu veZimbabwe makomeredi aivadaidza kuti ngavana matsanga ise, vana veZimbabwe vaivadaidza kuti ngavana matsanga ise, vana matsanga ise vaivepo pakurwira kuti munyika muwane hutongo hwegutsa ruzhinji.
Ndimurambi paJobhiga kupurai togarei kunonyepa, unonyepa. Tichange tiripo pabhodha apa tichirivhara musi wa7 kutowirirana kuno kumacitizens ari kuSouth Africa. Tinoda kubatsira neSadak nana baba vati nana mai vakavhota kumusha zavo kuti haindi pasi yezvino. Unonyepa chokwadi muZimbabwe taakuzviziva manyiri zvavo. Zvamunoramba tochinenjiri chokwadi, chamunoti chokwadi ndicho nhema, dzamunoti nhema ndo chokwadi. Taakutokuzivai manje, munonyepa gore rinde here? Sadhaki makabatwa naHichilema, munonyepa miraka.
Mangwanani paStudio 7 apo. Ini ndoda kuti nditi zviri kuitwa nababa vashamisa hongu zvakanaka zvikurusa. Vazama nzira dzatachifunga kuti ndoo nzira dzinogona kuti titore nyika murunyararo. Asi ini nesemaziviro andinoita nemaonero andiri kuita, nyika ino yeZimbabwe iri kutongwa atingati madictators. Saka dictator haufi wakaribvisa nenzira yeballots. tarisai zvakaitika pana Smith. Takataura nyaya ye one man one vote tikagwa musango asi zvakaramba kuti zviitike izvozvo. Saka ndiri kuona sekuti nzira iyoyi haichashandi. Ngatisiyei nzira iyoyo. Ngatisawestai mari dzenyika tichishandisa nzira iyoyo. Ngatitsvagei imwe nzira. Ndiri kuona munzwa unobviswa nomunzwa. Tinotenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotitumira.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoramba yakazvipira kuzadzisa urongwa hwakanangana nebudiriro weUnited Nations panosvika gore ra2030 kana kuti United Nations Sustainable Development Goals 2030. Pamusangano uchangobva kuitwa paNew York Foreign Press Center, mutevedzeri wemukuru weUS Agency for International Development, amai Isobel Coleman, vakabata nyaya dzakasiyana-siyana dzakakosha dzakanangana nepasi rino, vakasimbisa kukosha kwekuzvipira kuAmerica mukugadzirisa matambudziko evanhu. USAID iri kuisa imwe mari inosvika $247 million yekubatsira vanotambura munyika gumi dziri muAfrica kuti dzikwanise kuwana zvinodiwa nechimbi-chimbi nevanoshaya. Pamusoro pezvo, America inoramba iri iyo inowanisa rubatsiro rwakawandisa kuAfghanistan uye inoenderera mberi nekuona kuti rubatsiro rwairi kuwanisa ruri kunanga kuvanhu vemuAfghanistan, vakadaro amai Coleman. Vakati, tine zvimwe zvimhingamupinyi panyaya iyoyo, tine kukanganiswa kwekufambiswa kwerubatsiro kunoitwa nedzimwe nhengo dzeTaliban. Asi muzviitiko izvozvo, vakati, takatsanangura mashanduro edu uye kuti rubatsiro rwedu runofanirwa kuenda kuvanhu vari kufanirwa kuruwana. Vakati, kana tisina kukwanisa kubudirira kuita saizvozvo, tinomisa kuendeswa kwerubatsiro munzvimbo dzine nyaya dzakadaro. USAID yakazvipira kubatsira vose vane matambudziko akakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, kusanganisira kuwedzera kwematambudziko anongoitika asina kutarisirwa pamwe nekushayikwa kwechikafu, kuburikidza nekukurudzirwa kwekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingakanganisi mamiriro ekunze, nenzira dzinosimbisa kutsungirira pamwe neurongwa hwekukasika kupa yambiro. Pamusoro pezvo, kuwedzera urongwa hwekuwaniswa kwembeu dzisingakanganiswi nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nenzira dzekurima dzechizvino zvino zvakaiswa kuti zvibatsire mukurwisa kushayikwa kwechikafu. Vakadaro amai Coleman. Vakati, tinoisa mamiriyoni emadhora muurongwa hwekutsvakurudza mbeu dzakabudirira kuitira kuti varimi vawane ruzivo rwechizvino zvino ruchangoburwa kuitira kuti vakwanise kudyara mbesa dzisingakanganiswi netumbuyu nekusanaya kwemvura yakakwana kuitira kuti vakwanise kufambidzana nekushanduka kwemamiriro enharaunda dzakavapoteredza. America inoramba yakazvipira kugadzirisa matambudziko epasi rose mukuwaniswa kwerubatsiro, kutsigira budiriro inochengetedzeka nekubata pamwe nenyika dzepasi rose, kupedza nzara nekukurudzira kuve pamwe kwepasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Nasi muchirongwa chedu tichapendera nehurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji vaEnoch Chisale, anozivikanwa nekutamba nekuimba nemazwi evanhu akasiyana-siyana, kuumba chikwatari ega. Pamwe anobuda ari vabhanda, pamwe ari mai Mozisi, pamwe ari gogopiri, kana kuti ari Chisale. Ngatinzwei hurukuro yaaita neStudio 7.
Ndomutewera kwesiko ndatita kumusimbira ndot
isu sutiri mabakure laini jedu ilakaba niche kumalawi andizi maybe takato mbakure ni kumoza kienda kumalawi tika uya mno mzimbabu chingo tendiri lapa mtutuku mnoko na tuona futi kujoza hehehe kujoza mtu wana futi kakaruti kulanda nukukwana kukwana Titanic pane madara edu mamwaya ya agapa kumalawi zara ya agawati ya kate zanjani kwa kumalawi watu ya mzimbabu ndoa nika accent kanotaro na abanda kakaruti na mboko vaira kukupiri
ko vamwe vanozvifarira izvi vanoda kupota vachikutsvaga iwo kuti ko imbo uyai mumbotiitirawo kaka performance uyai mumbotiroverawo panapa vanokuwana ikupi
okay ndinowanikwa pa Facebook ndipandonyenya batika and pa page pangu ipapo namba dzangu dziripo the WhatsApp ku TikTok futi ndiriko ku YouTube ndiriko
kumbiro 1 chandinacho musati maenda vachisale imbondishedzeraiwo vabhanda ndine mvunzo mumwe chete kuna vabhanda
vanga vambobuda zvavo vabva vatosvika varikuona ririko abanda mudiwa kuno ya vasvika
abanda ndoda kuziva kuti kupractice kwamunoenda kuye kuyenana mai Moze kuyakuya imi makazvidzidzira kupi zvekuimba zvamunogona stereo kudai so
oh alright ini handisvikudziwa kuti ndiri kutaurani ndangokushiridziwa kuti ndiye kutaura pabodi
muri kutaura na Evans pa Studio 7
alright ndanga ndafungidzira kuti ndashedziwa kuzekika muri kuda kujoina kwaya violence international ministry
eheka tinojoina sei
kwaya yangu haine sekujoina asi izvo zvinoitika manje hatifariri vanhu wese wese tinofarira vanhu vanogona kuimba chete
saka munoziva sei manje kuti nindogona kana handigone
yes rinoita maauditions haungopinda nenge uri kupinda zvikure ka isu rinoda vanhu vanogona kuimba
but vabhanda imimi munotombo vamwe vanoti hanzi hanzi munomborova mukombe kamoyo yakukwaya kwacho makabatwa nezvinodhaka tinozofambisa sei manje madhiri acho
izvozvo manje ka pane asinganwi imi handinwire kudhakwa kasi kudhakwa kuno ndibata ndanwa hatina ndinwire kudhakwa unoona kuti paulo pangu paite kuti voice ribude zvakanaka
ndinoda kuti nhasi ndimboridzawo chimbo chenyu wani handizive kuti moda kuti pachekwaya here kana kuti moda kuti ndechipi chamunoda kuti ndimboridza vateereri vambonzwawo kumimhanzi yabanda
oho pane kamwe so akunakalovera uyu anozani uyu asina basawo futi uyu Bruno Furniture kamwe so kane biti remateso so ikako mukarova ikako nonzo mwoyo wangu kutunguruka so
kanonzi chii ikako ndokandichatsvaga ikako ndikarore
izvo zvinoitika ka albhamu rangu inini rine masongs akawanda saka kuchaziva kuti ndinopa zita rekuti chii handizive nakula manje hanganwa zii zvinotibata maningi
Mange muchinzwa kambo kanonzi kana makomborerwa kushereketa kwava Enoch Chisale uku manzwa hurukuro yataita navo panopa Studio 7 sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi sangano reAmnesty International rakaburitsa gwaro rinoshoropodza kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe vanachiremba vari kuvhiya mwoyo wevarwere kupare rinyatwa vosangana nedambudziko guru rekushaya mari sezvo vasiri kuwana inokwana kubva kuhurumende Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru. Tichikupai chimwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aChris Ganda achikupai nhau dzeIndebele.